Tayo dito sa kawagmanaw, ipanayo ko. At mga panganit ko pa rin ito. Physical sugunos. Bore rin ang sugunos. Hallelujah. E buti mali po si Jehovah Jai. Hallelujah. Mali po kay Jesus. Kas o pinuho. Dahil sa langgura, magkikakapura, Bakso pekwi na pamarin, kasi mo pinuhin. Ilagaw na sa chita isang sobraman, masyo wa kataw wa na pauro, tu kereke, yupafili, wafili. Akasana ngura pauro akati jine kukutika, kana kutine soko alipa mwe wangu kutipana akata nama rakanama mkatimini uoyo akata nama akatini kutipashike bako haleluya wanitani katilele kondine mati katilele soko alipa katimini kutizema soko azo pale basa rakanata rakatamba na mwari Isimu zote sali na banzia Asila uzo pesisa Wani nawele anata wakakipano kana basa ni Kusikina chino pea Pakatia papale nyaya Diripo Taka soko batale ya tato Ya kuko manya manya Nukina toko enu Asinasi nyewe nyaya Ya chano kusimbisa kere Ya chineso kristo Dakame shika zulufo Zito tani sama kawanda kushika Kawaka uwe wana Kwa hivyo uwe mwale wako kwa shika Mwale wako kusini na mpani Ukuti kule kumini na kwenye nisi Haleluya Yuwa chukini zito yu Mwale wako kiti ya jesa Kata ayo 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 mweta mta ita Kujine jeli kise yu mpani Ashina kuda Nogu Hallelujah. Si Kristo ama zangu cha kufuna chikondokondo. Kaka kufuna chisero. Hakuna watu wenda nacho. Tine jipo ya teka kazili wana mari. Kutopani ya kumini ya kwa hii. Kwa wana mari. Wachikuli ya kesipe. Aude usine wa mari. Mari wani na kutupame ne kasi.
Mas vai ter chumbo, a matar, eu vou doer. 내가 했다고 그랬는데 뭔가 새끼 고립돼 있었다지 새끼 고립돼 있었다지 Bapak apresiasi, khusus kita bapak apresiasi. Saya kini kualiti serta cinta.
Aku tuh cinta serta cinta dengan berkuasa. Lepas itu kita mesti cinta orang Israel nama, hati meminta orang nama. Lepas itu lupa kita tuh joko orang tua sistemnya. Asi dina si baba meba bangari roku putana isu tino ati tiki puta njene veja kapira jose jilongo uswa kuzoyo kuzwa mara tino tapa mifugo yose kuti ite
kuzoro ya shakara Sama cokor
lagi apa? Cokor lagi apa? Cokor lagi apa? Lepas itu nama tu siapa nama Israel ni nama? Aci ini cokor. Lepas itu nama itu cokor orang itu. Aci siapa nama? Aci jenis si bapa beri nama. Lepas itu nama. Isi tu nama si siapa nama Israel? Nasi kapir aja si. Jangan pun sok zoom atau siapa. Si nama siapa mesti boleh si. Kunci cerita si. Saka zvikadzirira kuranga kusateerera kwose kana kuteerera kwenyu
kwazvaaaa tinokutendai shamwari baba vedu nezita ramambo jesu tinokutendai kunaka weshoko renyu rakaverenga zuva ranhasi tinokutendai nokuti makatendeka kushoko renyu Munorisunurira munorizadzikisa pakati pedu. Munonamata nezita raJesu. Ndichikumbira kuti udzidzwa kweshoko iri. Baba ndinobvuma kusagona kwako. Ndinotenda kuti imwe ndimi munondigonesa. Ndinokudai muvatsvene panguva dzakadai. Mubate ndangariro dzangu, mubate mwoyo wangu, mubate mweya wangu. Mweya mutsvene mundisimbise. Mweya mutsvene mundibatsire. Nezita ramambo Jesu mukurudzire kereke idzva ranhasi nekuburukidza neshoko renyu musimbise vane idzva ranhasi nekuburukidza neshoko renyu nezita ramambo Jesu muropafadze vana venyu nekuburukidza neshoko renyu muzita raJesu amen taverenga shoko ramwari kuna second Corinthians chapter 10 kubaba verse ya 3 kusvikira pa verse ya 6 pari kutsanangurwa napaulo kuvakorinde kuti kunyange tichifamba nenzira yenyama hatirwi nemitoo yenyama haleluya aisetmenti inobuda kusona tofanira kuitisisa haana kuti kunyange tichifamba nenyama kana kuti munyama hanzi kunyange tichifamba nenzira yenyama kwete tichifamba munyama isu hatifambi munyama averi vatete tinofamba muri tinofamba mumweya haleluya zvatada kutsanangura taitiri mumusha uko taizviona mwombe yaibata hamu kuitira kuva pane madzisisa yaibata pamuviri kana kuti mbudzi hadzi yaibata zvisoti zvavo kunazoti zvavo vanga vafunga madhezi yaibata pamuviri yanzosvika nguva yekuti chiya chayakatakura chinofanira kuratidza
chinofanira kubuda pachii kuzoza takatakwa nemombe hazoza takatakwa nembudzi hazoza takatakwa negwai yaiti nguva iyo yasvika ndopataiona dambudziko pane takatakwa ndoda kukubata nyaya zvakanaka yakatiitira zvakanaka pamwari pawakagoishingira nai pane takatakurwa nemombe kana nembudzi tinozoona dambudziko retakatakurwa nemamwe manzi ndopatinozoona kuti chakatakurwa ichi chine hondo chakuda kuchikunda kuchiratidze pachena ipapo mombe unoona maitiro yayo ikapinda mumagwenzi ikabuda ikambovata ikabuka ikambochema ikaita zvakawanda kusiruzaie me me chii chiri kuitika paita hondo kati mayo nokuti pane takatakurwa chinofanira kubudiswa pachena pane takatakurwa chinofanira kubudiswa upenyu haleluya ameni takatakurwa ichocho chinogona kukosire takatitakura netakatakura zviviri zvese zvinogona kufa pakatadza kumira zvakanaka ameni ndozvinogona pane hondo yakakura haleluya unoona hama dzangu yabudisa chiya chaiva yakatakura nezvinesiyayo inokochi unoona yakudaiso nzeve kana irimo ichinadza chiya chabuda kana chiri chipenyu chichaitika chakatakurwa chabuda pachena hondo yahiwa ikakurwa haleluya nomuyo yakaneta kubvira itaka vanomuruma kazokotidaizakakaamudisi adasina kufundisi nakaa ndokubira uchingomira pamwe chete kati abvaneti kuruma kati chiina zaatoda kunamatira amaya everywenesday kubvira pawakabata pamuvi taitana nokunamata everywenesday chikodzero hama dzangu chakatakurwa ichi nechakatakura zvine hondo pane hondo pazviya takatakura nezvakatakura tanamata nguva nenguva tichichema kuna mwari nguva nenguva sezvinoiyo musi wechitatu umwe chete uwoyo ndiwo wakaenda kusunduku aeni aeluya ameni musi wechitatu uwoyo tatiri pasabhabhika papasina kumira mushi vaiiitira vakatakura chivechi ameni vaishinira vakatakura chivechi haleluya ameni asi vakaramba vakamira ndakutudzisa chivi vakaramba vakamira vakatia vakatakura ichi ndofanira kuzvibata kune mahondo zviripo hatifaniri kurasikirwa nezvatakatakura ameni ini ndikatiwa chiripo sababa hatisi kuzoguma
hama dzangu kurabatsirwa hondo kwete kurabatsirwa
Rani kutara kwe shuwa na sifa. Lega hii kutara kwe kwa mwuteni. Wea lupa wa ya ba. Kwa kasi. Akata ura meni. Akata mfutisi. Wadeni wangu wa nisimuki. Ika zenge wa simuka. Aki na mwuru waka. Daka pata lako. Rani mwenye ujama zaku. Aka ato wa ya mpeja. ndinobva nadzo hadzizi dzenyama asi dzine simba pamberi pamwari rokuputsa nhare nhumbi dzenyu
isina maturo nezvose zvinozvikwidzira de pensar meu zelo
That's it. Pode, ela toca na eu.
Tiveram que ir na luta. Carta 23, Deus está com a regra, o cara vai assistir. Não permite esse é bom.
Nunca chega a ser que tem esse é bom. Não cuide com a minha gente, como tu mandou. Boa calma, o que é isso?
Aleluia. Me diga, 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 ndiri mafundi nekukurikiza nomudzara uyo wakatida ndovana vanu vakatsara Mozisi ndovana vanu vakatsara Mozisi vaikurumidza kuona zvinhu pamwere hama dzangu tinoda vamadzimai pakereke yajesu vakakurumidza kuona zvinhu pamwera tinoda vanamama pakereke yajesu vakakurumidza kuona zvinhu pamwera tinoda vamajaya pakereke yajesu vakakurumidza kuona zvinhu pamwera tinoda vamhandara pakereke yajesu kristu vakakurumidza kuona zvinhu pamwera Mozisi taitarise kumbonyora eExodus hatikadziverengi dzose Exodus chapter 17 takodzisanambura vhesi ya8:16 Mozisi ini kufunga kwangu takakurudzirwa vamasungu topana kufunga topana kufunga waparidzini tikoparidzisikafunga tinofungawo zvimwezvi kufunga kwangu kuti mwari vakataura Mozisi ipfungwa dzavo asi ndinoona nemaitikiro aita zvinhu ndiona kuichokwavo kuti mwari vakataura Mozisi kuti hondo yavakatarisana nayo izvi hondo yaamaii maamerikans haisi hondo yepanyaa majaira kurwadzire hondo muchitodzirwa nemamamhiro asi iyi yaamaiki ihondo amen ine mudzi wechinhu chomweya haleluya hama dzangu pane hondo matendi dzine mudzi wechinhu chomweya ukaona makabva ameka akabva kuna Isau Isau uya ndokutosvana najakobho pakava nerumengo pakava nemudzi werumengo pakati pavo mwari vakutaura Mozisi vakati hondo iyanukai aleluya amen akanyemerwa Mozisi kuti musamutuma ana Joshua bedzi munova havakundi aleluya nemafumo avo nezvakadaro havakundi panodiwa chiitiko chomweya panodiwa chombo chomweya panodiwa nhumbi dzomweya aleluya akakwira musoko akataurana najoto vadii tiburukai kumupata munorwa maamerika bhaibhiri rinitiriye nokubudisa matenda kuti bhaibhiri Mozisi akakabata tsvimbo yajehovha akakabata nhumbi yomweya asi bhaibhiri maoko ake achiteera maamerika vaibuda kwekuti jehovha isi the lord our god amen zvinoraa chakadiri chinhu chomweya chakaudza kukunda hondo yepanyaa tierenge Exodus 17 verse 15
Exodus chapter 17 verse 15 ipapo Mozisi akava akaitaura akaitumidza zita rinonzi jehovha isi
haleluya ipapo Mozisi tiri kurengereri ne16 yacho
16 ipapo Mozisi akava akaitaura akaitumidza zita rinonzi Jehovha isi akati noruoko pachigaro chouchecha Jehovha ndinopika ndichiti Jehovha ucharwa naamaiki kusvikira kumarorodzi makorodzi
haleluya pau kupokewa kukunda Roho Mtakatifu. Hata Adamu alitaka akaitumiza vita rekodi Jehova nisi. Haleluya. Amen.
Vai cair de abraça, o símbolo é mais tarde, disse-lhe isso aí.
vosimuka vachiita basa. Pagore rino hama dzangu tinganamata tosimuka tichiita basa. Tikanyengetera hama dzangu tosimuka nechovo yatiinato chababa unamato toita basa. Zoonekwa kujehovha kuti pane chirikuitika.
Haleluya. Ameni. Psalm 144. Praise be to the Lord, my Lord, who trains my hands for war, my fingers for battle. And the Jehovah, the Lord, I don't deserve all the army to war. I don't deserve to be a army to war, no war. Grand Papa, you know my name. This is the same what you said, you know what I'm saying? Our own soldier, who's not a proper thing, you know what I'm saying? You know, you grew up. I think that was second guys. Train again, this is second. Hey, second. Oh, I'll train here over. I'll train here over. I'll grow up soldier. Akabwenda kusoda zvakunda akave akutengiwa akasara. Hanzi ndenge kuchifambiswa nemakukorasa. Hanzi ndenge kufora mvura. Pepa nguo. Hanzi panonga zvakachema. Kana masekiriti hama dzangu vachida kuti kuti vagore kuita kasa navo. Kana masoja enyika iyo vachida kuti hama dzangu kuita kuti. Maomba ino ayanisamira kuzwa. Amene. Pekuti fanya amai pamweya. Zvigumwe zvedu zvepamweya zvinofanira kuzwa. Nekuhwa kukuru. Haleluya. Ameni. Vakunopedzisa. Hatingasii sikita yavo. Vakunopedzisa. Ndikuona nguva dzangu dzinenge dzavakuita dzichida kutikunda. Handekuna yeyesu. Kuti andinoya zvikuru takasisi handingaisii pakuparidza nendisakuparidza zvakakwana kanaizvo inoumisa vachena nhombi dzose inofanira kupeka vateni nesi ateni kudeti Ephesians chapter 6
Ephesians chapter 6 from verse 10 to 18 pakupedzisirai vaiyesu baba vashe nomusimba rake guru shongai nhombi dzose dzokurwa nadzo dzamwari mugone kumira muchirwa namaratidza kurusi nokuti hatiri nenyama neroma asi navabati navane simba namadzishe enyika yekumaruka nemweya yakaipa yedenga saka torai nhombi dzose dzokurwa nadzo dzamwari kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa nokuramba mumire pakupedza zvose naizvozvo mirai makasunga zvimwe zvemune zvekwamwari makapeta chidzidziro chechipfuva chekuroma makasuma patsoka dzenyu kugadzira kweevhangeri yorugare pamusoro paizvozvo makatora nhoo huru yokutenda yamunogona kudzimana yesere yose yomoto yewakuda torai ngowani yeponeso nomunove womeya iro zvekwamwari munyengetere nguva dzose nokunyengetera kwose nokukumbira nokukumbira mumweya muchirinda pazvinhu izvi nokutsunga kwose nokukumbirira zvinhu vose
pana patikuoneswa pauro achinyorera mukereke yepaefesasi rumanzi pauro aiva neziso repamweya aiona zvaitika pakereke akavakurudzira kati nezvatiri kuona pamweya dzimwe dzenu vazvamusiri kuona kuti mugone kuenda mberi zvakanaka munofanira kuva giyati for spiritual warfare. Haleluya. Munofanira kuzvigadzirira zvemazvirokwazvo kurwa hondo pamweya. Kana kereke
the goddess of Ephesus. Vaka kuti chimwarishi.
Tena kuti zinoita nangu vachiti chidhori chakagadzirwa kumashure kwacho chinomwe.
Chinine chidombo chinopiwa nemapostora kumashure kwao pakatakura mweya. Paulo akati chimwarishi musachitarisira pasi chinomweya uri kushanda machii. Chinomweya uri kubata machii. Chinogona kukutadzisai kuenda mberi. Simukai pamweya.
Chombo chakasimba pane ropa raJesu. Hanzi vakamukunda neropa reguya.
nekupumura kwemiromo yavo avananira upenyu hwavo kusvika pakufa. Haleluya, amen. Pane shoko ramwari riripo hama dzangu, rinoti pakukunda shoko ramwari rinoende munondo unocheka kwosvika kwose. Kuvaengeza hama dzangu vati munondo wemweya rinoti pakukunda, aripo mweya mutsvene hama dzangu anoti pakukunda. Nokukurumidza ishe zvimweya pano mweya wamwari pano kusununguka tomuda mweya mutsvene hadzatirwi nenyama yeroho, asi pane vabati maprincipalities mapowers marulers of darkness tierekee sakunotedzisa
vakorinteri chipiri chapita 3:17 ishe zvimweya zvinopana mweya wacho pane sunungura.
Haleluya, ishe zvimweya zvinopana mweya wacho pane kusununguka. Haleluya, vana mweya ava vane chombo chamweya mukati mavo vanofanira kuzvimisira zvakuda kutaura zvitambo zvavo kurwisana hama dzangu nomweya yaitaura iripo mweya yema yatinofanira kuzvisana nayo, iripo mweya yemasvikiro, iripo mweya yemadhasa madhasisa zvinavogirane yatova mweya, iripo mweya yekurati, iripo mweya yezvivhere, iripo mweya yemavha, iripo mweya yerufu, iripo mweya yehurombe, iripo mweya yemanzuzuaa mweya kutora kusangana nebraitra vako sana ni shoko la mwana. Ndio saka baba wangu sisi bana sisi ni shoko. Mweo ni bata na mafanga. Au mweo ni mzuri. Mweo ni mzuri. Munhu wa mwana mweo ni wangu ni dzoso kiza kuvisi. Papa ni mweo mzuri. Akataura pia pia hapa. Akati Jehova pia atajua. Mweo mrusora shoko la mwana. Mweo mtarisina pasi kwa mwana. Kuna mshikana na mambo ya cheka mambo. Kuti ivaine simba zvingaitisingeri namaa zvingaitisingeri namaa kuda kuwana mboya kunamaa zvinaetizhe pakuchamba kusana mboya kuti mugone kumira. Haleluya, kuti mugone kumira kanenge katatu kana kaa kuti mugone kumira. So that the dedicated to stand tona vachamira mama tona vachamira pahondoi hatiti vazvaiudza tona vachamira nesimba vachiwa. Haleluya. Tinogo